Nyika dzemuAfrica dziri kusangana pamusangano weUS Africa muri kuitirwa muBotswana paine chinangwa chekuzeya dambudziko rinokonzerwa nevanoita zvakapfurikidza mwero pamwe nekuzeya nzira dzekupedza hondo dziri kuitika muAfrica. Asi vakuru vakuru vemauto muZimbabwe havasi pamusangano uyu kunze kwemukuru anoona nezvemauto pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaCharles Shumba. Mukuru mukuru muAfrica mamai Rose Kiraveri vaudza Studio 7 kuti izvi zvinotaura kusako kwazviri pamutambo kweZimbabwe kumusangana uyu nehurumende yeAmerica.
Vakuru mubazi rinoona nezvekudzivirirwa muAmerica veNational Security Council vakati Zimbabwe yanga isina kukokwa kumusangano uyu. Pamwe Zimbabwe haina kukokwa nokuda kwemitemo inodzikwa nehurumende, isu chedu kuteerera chataudzwa.
Amai Kiraveri vatiwo chiitiko ichi hachisi chekuparadzanisa Zimbabwe neAmerica, asi kungoti vakapiwa yambiro yekuita izvi nevakuru vakuru vehurumende yeAmerica. Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi rehurumende maringe nenyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika mai opa muchinguri kachiri vadzima nharembozha yavo pavangonzwa kuti vari kutaura nesu. Vashumba avo vari kupinda mumusangano uyu varambawo kutaura neStudio 7 kuti pajekeswe kuti sei vakuru vakuru vechiuto muZimbabwe vasiri pamusangano uyu. Ukama weZimbabwe neAmerica una kumira zvakanaka kubva pakabuda Zimbabwe pachena kuti icharge ichitsigira Russia pahondo yayo neUkraine, uye America inoti haisi kufara nekutyorwa kukodzero dzevanhu muZimbabwe. Zimbabwe yakabuda pachena kuti icharge ichimira neRussia nguva dzose nekuti America iri kuramba yakaomesa musoro panyaya yekuomesera vakuru vakuru muhurumende yeZANU-PF. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Mbofana vanoti Zimbabwe haina kukokwa nekuti ine pamuromo pasingamharwi nenhunzi.
Vamunangagwa vakatotaura nemuromo wavo kuti America muvengi, vanenge vatitsoropodza nekunyomba nekukatakata nematombo nyika dzese dzavanenge vatiti idzo hadzisidzo shamwari dzavo, kunyanyanyanya nemashoko asina kunyatsofungwa anenge achitaurwa nevatungamiriri venyika inoiyi.
Zvichakadaro mutungamiri weBotswana vamukwesi Masisi vati nyika dzemuAfrica dzinofanirwa kuita mubatira pamwe chima chemuzukuru mukutsvaga nzira dzekupedza makakatanwa ayo ari kukonzera hondo.
Ngatibatanei mukukurudzira kubatana mukushanda kwedu nesimba mukunyaradza pfuti kuitira kuti kuve nerunyararo, budiriro nekugadzikana mukondinendi yeAfrica.
Mukuru mubandiko reAfricom General Michael Langley vati zvakakosha kuti nyika dziwane nguva yekudzidza matambudziko yavanopfurikidza mwero nemamwe adziri kusangana nawo.
Takafanira kushanda pamwe chete mukuedza kubudisa pachena nekukuchidzira moto muzvinhu zvakanaka uye zvine udzamu zuva nezuva kuti upenyu hwevanhu huve nani.
US Africa Command ine muzinda wayo muguta reStuttgart muGermany. Musangano uyu uyo watanga nhasi uri kutarisirwa kupetwa nemusi weChina uye uchitarisirwa kubuda nezvisungo zvinotarisirwa kusimbaradza kudzivirirwa kwenyika dzemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.